manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera mbudzi 16 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanorwira kodzero dzevanorarama nechirwere cheshuga vanocherechedza zuva reWorld Diabetes Day nhasi muZimbabwe, kunyange hazvo zuva iri rakacherechedzwa pasi rose nemusi wechina. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti hapana mutsauko waari kuona pamamiriro ehurumende yevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemaitiro ehurumende yava Emerson Mnangagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanorwira kodzero dzevanorarama nechirwere cheshuga vacherechedza zuva reWorld Diabetes Day nhasi muZimbabwe, kunyange hazvo zuva iri rakacherechedzwa pasi rose nemusi wechina. Musangano wanhasi warongwa nesangano reBlue Circle Voices Network rakabatana nesangano reDiabetes Association of Zimbabwe. Tabata nhengo yeBlue Circle Voices Network muZimbabwe, amai Heather Koga, kuti tinzwe zvaitika.
Nasi taita musangano tanga tichicherechedza zuva reWorld Diabetes Day, iro ranga ririko musi wechina, musi wa14 mbudzi. Saka tazotora mukana uyu semukana wekudzidzisana pamusoro pechirwere ichi. Saka tanga tinewo nyanzvi dzedu dzatitipakurira ruzivo pamusoro pechirwere ichi.
Vanhu vatambira zvakadii urongwa hwamanga muchiita uyu nhasi, amai Koga?
Handingati vanhu vafara zvikuru nechirongwa ichi. Vese vatanga takakoka, vakawanda vacho vauya, vakaratidza kufara zvikuru nechirongwa ichi uye vakatsinhira kuti vanhuza zvakawanda muchirongwa ichi.
Iro dambudziko rechirwere cheshuga rakamira zvakadii muZimbabwe?
Ndingati dambudziko guru guru. Ndingati tsvakiridzo yakapedzera kuitwa yakaitwa pane chinguva. Panguva iyoyo zvainzi 10% yevanhu vemuZimbabwe vane chirwere ichi. Asi that was more than 10 years ago, saka pari zvino zvinogona kunge zvatowedzera zvakanyanya. Saka ndingati dambudziko guru guru, uye vazhinji vacho vatinoona vane chirwere ichi vanenge vachishushikana zvikuru nepamusana pekushaya zivo uye kushaya mishonga, kutadza kutenga mishonga nezvimwe zvavanoda kuti vange vachibatsira nechirwere ichi.
Veruzhinji munyika muZimbabwe vane ruzivo here rwakakwana nezvechirwere cheshuga ichi?
Ndingati mukuona kwedu vanhu vazhinji vachiri kuda dzidziso yakawanda zvikuru pamusoro pechirwere ichi. Vazhinji vanotorarama vainacho vasingazive kuti vanacho, uye kunyange vanoziva kuti vanacho, pamwe pacho vanenge vasina ruzivo rwakakwana rwekuti zvinombofamba sei uye kuti vangabatsirika nesei.
Zvii zviri kuitwa, amai Koga, kuitira kuti munyika munge mine ruzivo rwakakwana nechirwere cheshuga?
Tine masangano mamwe anodzidzisa nezvechirwere ichi, sezvakaita seyo maDiabetes Association atinawo, nekunyange mamasangano akaita sana MSF vaya vanonzi Doctors Without Borders ane maproject mamwe avari kuita pamusara pechirwere ichi. Uye muzvipatara nemumaclinic vanoita atinoti maDiabetes Clinic. Asi tichiri kuti pari zvino pachine basa rakawanda richiri kuda kuita, pane vanhu vazhinji vasati vawana ruzivo kana rubatsiro, saka zvakawanda zvichiri kuda kuramba zvichiitwa pamusoro pechirwere ichi.
Semunhu ane ruzivo rwakadzama pachirwere ichi, zvii zvamunotarisira kunge zvichiitwa munyika?
Ndinotarisira kuti pange paine dzidziso yakawanda kupfuura zviri kuitika izvi. Vanhu ngavave nedzidzo yekuti chirwere chinofamba sei. Tichine mamisconception nemamyth akawanda ekuti vanhu vanenge vaine zvavanofungira pamusoro pachirwere ichi, zvisiri chokwadi nezvimwe zvisiri chokwadi chakakwana. Uye zvetino tachikumbira kuti kana hurumende nemamasangano kana nevezveutano kana pane zvinokwanisa kuitwa kuti vanhu vange vachiwana mishonga yakakwana, nekuti ndorimwe dambudziko rukuru. Vanhu vazhinji havasikwanisa kunge vachitenga mishonga inodiwa, kunyange nezvimwe zvinodiwa zvakaita kana zvekuzvitesta shuga dzavo, kunyange nezvikafu zvakafanira zvavanofanira kunge vachidya. Zvinhu zvichiri kunetsa vanhu vazhinji.
Munhu anorarama nechirwere cheshuga anoda mari yakadii pamwedzi kunge achikwanisa kunge achizvibatsira nemishonga?
Ndingati hangu pari zvino handingakwanisi kupa figa chaiyo nekuchinja chinja kwaita mari dzedu munguva pfupi yapfuura, asi anoda mari yakatotiwo nekuti panoda chikafu chakafanira, panoda mishonga. Vamwe vanozvibaya neya inonzi insulin, vamwe ndo vanoda mapiritsi. Panodawo zvekushandisa zvakaita semaglucometer nematesti zvekuti munhu anenge achitesta achiona kuti shuga dzake dzakamira sei kuti akwanise kunge aine chekuita pamusoro pazvo.
Munoona here nyika kuburikidza nehurumende iine chido chekurwisa dambudziko rechirwere cheshuga riri munyika iyi?
Ndingati hangu chido tinochiona nemaprogramu anenge achiitwa, asi susu chichemo chedu ndechekungoti dai zvatiwedzere pane zvazvi, nekuti as it is tiri kuona vakawanda vachiri kushushikana, vakawanda rubatsiro rusati rwasvika kwavari.
Nhengo yeBlue Circle Voices Network muZimbabwe, amai Heather Koga vachitaura vari parunhare vari muHarare. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wezvirongwa muusangano reZimbabwe Network for Social Justice, vatendai Ruben Mbofana, vanoti havasi kufara nezvakaitwa nenhengo dzeZANPF idzo dziri mukomiti yeparamende inoona nezvemari. Nhengo idzi dzakatadzisa musangano wekunzwa zviri kuitika panyaya yeSakunda Holdings, iyo iri kunzi yakapihwa nehurumende mari inodarika mabhiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica zvisina mvumo yeparamende. Asi mumiriri weBoera Boera Central muNational Assembly vaMatthew Nyashanu vanoti vakatora danho iri sezvo MDC isiri kucherechedza mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa, nokudaro ivo havasi kuzocherechedzawo vatendai biti sachigaro wekomiti iyi.
Our position as ZANPF MPs is that Honorable Biti is also in the presidium of MDC, and these are the guys who are instructing their MPs to boycott parliament when the president is coming into parliament. And it was seen yesterday that no MDC MP attended parliament. So we made a decision as ZANPF MPs in that public accounts committee that we cannot proceed until we are given a directive by CSR.
Mumiriri weBoera Central muNational Assembly vaMatthew Nyachanu vachitsanangura danho ravakatora kuti sei vasiri kucherechedza vatendai biti sachigaro wekomiti inoona nezvemari, sezvo bato reMDC risiri kucherechedzawo vaEmerson Munangagwa semutungamiri wenyika. Asi vambofana vanoti havawirirani zvakaitwa neZANPF uye havatambire zvikonzero zvakapiwa nebato iri nezuro.
Maita ezvatoto sekuona kwangu ndinoona kuti zvinodzorera shure zvikurusa basa reparamende, nekuti kana tichiona makomiti akadai sana Public Accounts Committee yavabiti nemamoma na Legal Committee nemamakomiti ese eparamende neparamende pacharo ipati yeexecutive ndakashandisa yeaccountability system arms of government yedu yemuno muZimbabwe, such that legislature inofanirwa kuve iri nhengo yenyika ino yehurumende ino inoremekedzwa. Saka kana takuona pakuitika zvinhu zvakadai zvekuti pane vamwe vanotadza kuti kushanda kweparamende kuenderere mberi, tinoona zvichiendesa shure kubudirira kwenyika yedu.
Munoona sei kuramba kwenhengo dzeZANPF dziri mukomiti yezvemari kuti nyaya yeSakunda Holdings inzwikwe dzichiti hadzicherechedze sachigaro wekomiti iyi vatendai?
Ini handitenderani tsanangura kuri kuita vanhu veZANPF, maMP eZANPF ari mupublic accounts committee. Bato reMDC pakutanga parakati haricherechedzwa Munangagwa semutungamiriri wenyika, rakatanga kuboikota vasingaendi kana pakavhurwa paramende mwedzi mishoma yapfuura kana nezvimwewo zvakaitika. Hatina kuona vachiita matiribida vari kuita. Vaiuya kumakomiti vavo, vaiuya kupublic accounts committee mufunzo mkuru unoda kubvunzwa kuti sei nezuru chichanga chanyanyoshamisira kuti zvizoitwa nezuru kuti MDC makati hamucherechedzi president saka isusu hatichacherechedziwo vatenda ibiti semukuru wepublic accounts committee tiri kuona pane nyaya inodzinka yakadzama kukunda izvozvo haisi nyaya yekusacherechedzwa kunoita MDC vamunangagwa inyaya yekuti kwanga kwadanwa vanhu vari kuzikanwa vanofungidzirwa nenyika yese kuti vane kubatana vane kushanda kumwe nevakuru vekuru vemuno munyika vakabatana nezanu PF vanodyidzana nezanu PF vesekunda saka takamboona kuti ndaibiti nepublic accounts committee vave nenguva yakareba vachiedza vachizama kuti vakuru vakuru vekambani vauye kuzotsanangura mibvunzo mikuru yekuti mari dzakakurisisa mabhiriyoni emadhora aenda kuna Command Agriculture nekumwe kwese akaenda kupi akashanda sei zvakapirwa sei asi nguva dzese dzavainzi vauye kukomiti ikoko taingoona pachingoitwa dzimwe tsanangudzo dzisinganzwisisiki masvondo kana svondo rapfuura ero havana kuuya zvinzi mukuru wacho esakunda haasi munyika tumirai mvunzo yakanyorwa asi nezviro ndo patinozoona vakuru vemashefu ese esakunda avapo saka toti vanga vauya nemwoyo wese here wekuti vada kupa uchapupu kupublic accounts committee kana kuti zvanga zvatorongwa kare kuti huya henyu hakuna tiri kuzogoitika uko rekuti vezanu PF vati kufungidzira kuti vari kushanda nesakunda nemakateo wakadaro kuita zvinhu zvisina kutsarukana vave vatitadza kuzomira pamberi pepublic accounts committee kuti zanu PF yanga yatoronga kuti tichaondomora zvinhu zvese zvichaita kuti musangano uyu usaende mberi saka pachirungu tinotongoiti sabotaji handioni zvine chekuita nedanho rakatorwa neMDC rekuti handicherechedzi vamunangagwa kana kuti vamunangagwa kana vakapinda muparamendi tinge tisipo aiwa isi totozviona izvi zviri zvebato rezanu PF rakatogara pasi rakaronga kuti vamwe vedu ava vekusakunda tida kuti tivapihirire hatidi kuti vamire pamberi pepublic accounts committee hatisi kuda kuti vapindire mibvunzo ichabvunzwa ipapo ndokuona kwedu asi taiona kuti dai vari vanhu vanoda kuti zvinhu zvibude pachina pasave nekufungidzirana kwakawanda komiti yaifa kugara pasi because nyaya yesakunda ine mamoo nyaya dziri kungobuda-buda dzakawanda dzinoda kutsanangurwa dzinoda kubuda pachina kana munhu akachina unotyei kuenda pamberi pemakomiti akaita sepublic accounts committee wopa uchapupu hwako wopa umboo hwako wocheneswa zita rako hapana chaunobva
mukuru wezvirongwa musangano rezimbabwe network for social justice vatendai ruben mbofana vachitaura vari parunhare vari muharare Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti hapana mutsauko waari kuona pamamiriro ehurumende yeyambo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nemaitiro ehurumende yavaEmerson Mnangagwa. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitoreswa mhiko yekuva mutungamiriri wenyika mwedzi uno makore maviri apfuura vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti vaizogadzirisa ukama hwezimbabwe nenyika dzekumavirira uye kuona kuti kodzero dzemunhu wese dzaremekedzwa asi mukuru wezimbabwe human rights ngo forum amai blessing gorejena vanoti ongororo yavakaita inoratidza kuti hapana shanduko panyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu mumakore maviri vamunangagwa vari panyanga amai gorejena vanoti kusaremekedzwa kwekodzero kwatonyanya munyika vachi tibumbiro remitemo yenyika harisi kuremekedzwa
ende semaonero edu isusu kunyange zvazvo pakaita kushanduka kweutungamiri munyika yedu panyaya dzekodzero dzevanhu hatisi kuona pane shanduko yakanyanya shanduko yatiri kutoona ishanduko yokuti kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu kuri kutotadza kugadziriswa zvakanyanya kudarika makore mapfupi apfuura ataiona bumbiro redu nemutemo rinenge ratokandwa neparuvazhe nehurumende iyi haisi kutombotarisa zvakanyanya zvainofanirwa kunge ichiita maringe nekuti mutemo yenyika inokosheswa sei uyezve kana kuri kunzi paruda kuiswa mitemo zvatirikuona zvema SI zvema statutory instruments izvi zvii zvinofanirwa kunge zvichiitwa matanho api anofanirwa kunge achiitwa.
Amai Gorejena vanotiwo kupambwa kwevanhu munyika kuri kuwedzera, asi pasina matanho ari kutorwa nehurumende kuona kuti vari kuita izvo vasungwa nemutemo.
Kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu zvinofanana nemaabductions atiri kuona aya, isusu tiri kuona kuti zvatonyanyisa kudarika zvatanga takatarisira, ende zvinhu zvinotishungurudza zvikuru nekuda kwekuti hurumende yacho kunyange zvazvo nyaya idzi dziri kuripotwa kwavari, hapana danho ravari kutora kuti tikwanise kuziva kuti ndavanani vari kuzviita. Uyezve security yevanhu yakanyatsotikosheswa here, kunyanya-nyanya vanhu vanomiririra kodzero dzevanhu atinoti mahuman rights defenders aya.
Amai Gorejena vanoti hurumende inofanirwa kuremekedza bumbiro remitemo yenyika zvakazara kuitira kuti kodzero dzevanhu dzichengetedzwe. Mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anzeli Mumagaya vanotiwo hapana chachinja panyaya dzekodzero munyika.
Tinoona kuti zvinhu zvazvina kusiyana, hapana kusiyana nokuda kwokuti mudzi wacho ndomumwe chete, vamunangagwa ndo vaishanda pamwe chete navamugabe. Saka mucharangarira kuti tisati tane ku vanhu vaidziviswa kumacha kuita mademonstrations, tisati taita ku vanhu vaidziviswa kutaura zvavanenge vachida kutaura maringe nemamiriro enyaya, mamiriro anenge akaita upfumi hweZimbabwe, muchiri kutondera kuti vanhu vaitandaniswa, vanhu vachipuwa vachikandwa mategats mazuva amugabe, tisati taana ku. Saka tiri kuona kuti zvinhu izvozvo ndo zvimwe chete zviri kungopfuurira mberi.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaenergy Mutodi vanoti hurumende iri kuremekedza bumbiro remitemo yenyika iro rinopa kodzero kuvanhu vose. Asi vaMutodi vanoramba mashoko ekuti hurumende yavamunangagwa isi kuremekedza kodzero dzakasiyana-siyana.
Hurumende iri kuremekedza kabumbiro remutemo ratinaro rinoti kodzero dzevanhu dzinofanira kuremekedzwa riri munonzi Bill of Rights. Saka kodzero idzodzo dzakasiyana-siyana dzinosanganisira right to life. Kodzero yekuti munhu ararame inoremekedzwa zvikuru muno. Ndosaka izvozvi saka mitemo inoiti kana munhu atongerwa rufa urayiwe. Munhu nemunhu ari dunga munhu ndiye ane simba rokuzvichengetedza upenyu hwake. Ndosaka muchiona kuti tinovanoita masuicide vanodzungira avo. Vamwe vanomapoizeni, vamwe vachizvidonedza vachifa. Tadza kuremekedza kodzero yako semunhu. Kuinda pademonstration panoitwa kuratidzira pachiuya vanhu magungano nemagungano vane zvinangwa zvakasiyana-siyana, wozviisa panjodzi yekuti upenyu hwako hunoguma hwadimudzirwa panzira. Harisi basa rehurumende kuchengetedza upenyu hwemunhu, hazvipira kuti apinde pakuratidzira kune nhizhonga.
Kunyange hazvo vaMutodi vari kuti hurumende iri kuita zvose zvinodiwa mukuremekedza kodzero dzevanhu, vakawanda vari mumasangano anorwira kodzero dzevanhu vanoti hurumende yavamunangagwa inofanirwa kusunga dzisimbe munyaya yekodzero, yoona kuti mauto nemapurisa anoita basa rawo achiisa kodzero dzeveruzhinji pamberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi tiri kutarisa isu zviri kusangana nemadzimai kwapera makore maviri, apo takaona vechiuto vachitaura ivo kuti vakange vari kuda kugadzirisa zvinhu munyika, uyezve vaida kuti vabvitse matsotsi avaiti anga akatenderedza vaiva mutungamiri wenyika panguva iyoyo vaRobert Mugabe. Pane zvasanduka here paupenyu hwemadzimai munyika? tichange tiri kutaura na mai Hilda Nkomo vari ku Britain na amai Linda Masarira Kaingiza vari ku Zimbabwe. Totanga nekunzwa kubva kuna amai Hilda Nkomo. Amai Nkomo, mungati pane zvasanduka here pane zviri kutarisana nevanhu munyika pari zvino?
Tisimazve hapana chasanduka. Tatomerwa neupenyu. Ndofunga chakanga chingodiwa nemasoja ndechekuti ivo vaitewo takeover kubva kuarmy wapi. Ndofunga ndozvavaida. Nokuti zvino tikanyatsocherecheza zviri kuitika munyika, kwete kuti havasi kuzviona. Vari kuzviona. Patitarisai kuti vanhu vatambura sei. Hakuna keshe zvino mari dzinonzi dzawanikwa murodhi. Mari ingabuda here kuenda kublack market isina vanhu vaiburitsa vari mukati imomo.
Semadzimai, zvii zvamungati imi zvanyanya kukuremerai zvamungade kuona zvichigadziriswa nehurumende?
Zviri kutishungurudza zvisingaite kuti saka nyika yedu yochiitwa sei. Nokuti taifunga kuti pavaita takeover vachiti vabvisa vamugabe zvanyanya zvehuori. Hapana munhu akambosungwa. Anongoenda kumakoti dzongotsikwa tikwa kuti dzichiri kumboferefetwa. Saka tiri kutoona kuti nyika yedu hapana kwatiri kuenda. Nokuti vari pamusoro ndovakutsikirira vari pasi. Vari pasi makatsikirirwa. Kana pasina mumwe munhu azokuzuva iwo mutangofirawo ipapo. Ndokuoma kwaita nyika yedu ikoko. Zvirinyanyo kutirwadza yezvine izvi ndechokuti zvipatara zvavharwa. Dzidzo yevana vedu yezvine izvi hapasina. Vana vedu kwakuti hospital, zvikoro, zvese zvatopooma kuti hapasisina kana pekutangira upenyu. Ndokufa kwataita nyika yedu nokuti maticha nhasi haachadzidzisa. Havari kufa nenzara, havana mari dzavari kupiwa. Madoktazi havana mari dzavari kupiwa. Toya kumanesi ndizvozvo. Kureva kuti takudzokera here zvaanambuya nehandana kagubi zvavakaramba izvozvo. Kuti iye zvinezvi munhu anonzi woenda kunotsvaga mishonga yechibhoyi kana kuti woita sei, vakuenda kumaprofita.
Aiwa, tinotenda chaizvo, muve nezuva rakanaka. Regai timbonzwa kubva kuna amai Linda Masarira Kaingiza vebato reLead vachitaurawo maonero avo pamusoro pezviri kuitika munyika.
Chekutanga chandinoona chakasanduka nyaya yemagariro edu mukati menyika ino. Takatinyanya kutarisa nyaya yefreedom of expression nezvekuyerana kana kushanda kwemapato mukati menyika ino. Ndichitarisawo semunhu aimbunyikidzirwa kodzero dzake kunyanya nenyaya yekutaura zviri mukati memwoyo kana mukati mepfungwa nguva yamugabe. Zvaityisa fani kuti munhu utaure zvaunenge uchifunga kana zviri mukati memwoyo yako kana kuti kupikisa hurumende iripo. Kwaitika chiitiko ichi makore maviri apfuura, vanhu vari kutaura zvavanoda vakasununguka vari pavari. Chitarisawo zvakare mainteractions emapolitical parties. Nguva yaya yamugabe maiona kuti zvoni mapolitical party acho vaitaurawo zvavo, but vaitaura vaine kakutya. Mazuva vanhu vakapombonoka kutaura zvavanoda pavadira. Tikatarisa zvakare election yatakaita last year, vonana think paelection period hakuna bato rakasangana kana nekurohwa kana nekuurayirwa vanhu sezvataiona nguva yamugabe. Ndopositive hombe yandinonyanyoona kuhurumende iyi yavepo vamugabe vaenda.
Asika, pane vamwe vari kuti upfumi hwenyika huri kuramba uchienda kumawere. Pane zvamungataura here pamusoro pemamiriro akaita upfumi pari zvino?
Machallenges mazhinji achiripo. Takatarisa maringika noupfumi hwenyika, pachiri nedambudziko guru rinoda kuti rigadziriswe. Takatarisa zvakare uori ungava huri muhurumende, ungava huri mukati mevanhu. Ndopandinoona pasina politika uyo tigore kugadzirisa izvozvo. Kana hurumende iripo isati yagore kugadzirisa nyaya yeuori, handina kwandiri kuona tichienda, nokuti ramba chikavira mberi asi chidzokera shure.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Hilda Nkomo uyezve naamai Linda Masarira Kaingiza kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iyo zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvegadziriro yevarimi. Takanangana nemwaka wekurima wa 2019-2020. Muhurukuro yedu tabata mukuru werimwe remasangano evarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaJeremiah Tevera. Tunogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaTevera.
Naita basi.
vaTevera, tati timbonzwawo kubva kusangano renyu nezvegadziriro yemwaka wekurima. Tiri kuona nguva yekurima yakwana, vamwe vari kuti mvura yanonoka, vamwe vari kuti mbeu nefotereza zviri kudhura nezvimwe zvakasiyana siyana. Zvii zvamungataurawo sesangano?
Ya, chokwadi mukoma Jonga, zvinhu zvacho hazvina kunyatsomira zvakaringana. Mitengo yakakwira zvisina kamboona. Tarisiro yemvura yakanaka iri kuita mbijana mbijana ichikamuka. Kwairi kunaya iri kuparadza zvirimwa kwani kune vanga vane zvirimwa zviri paivhu. Umwe haisi kunyatsonaya nemwero wokuti mbeu dzinogona kudyarwa dzichimera. Kana watadza kuwana kumera kwembeu kwakanaka, zviri kuoma pakuti mbeu yacho unenge wamboitenga nemari kuti ukwanise kuva yakadza kumira iyi. Inotori hondo chayo kumurimi wemuZimbabwe. Saka varimi vanga vane tarisiro yekuti mwaka uno unogona kunge wakanaka kubvira pane zvaitaurwawo nevanovheneka vheneka muchadenga. Asi gadziriro yavo zuva nezuva rekudarisa iri kuvhiringidzwa nezvakaoma zvakawanda zvandataura kumashure.
Pane zvirongwa zvakaita se Smart Agriculture iyo yaizikanwa nekunzi Command Agriculture, kwoitawo Presidential Input Scheme. Varimi vari kukwanisa here kunge vachibatsirikawo kuzvirongwa izvi?
Semakore ese mukoma Jonga, isusu sebandiko rakamirira varimi, gredi yakanyanya inenge iri yokuti murimi paanotengesa mbeu dzake obhadharwa zvakanakawo mari yake achiwana nenguva. Munhu ane mari yake yekutenga zvinhu ane mukana wokuronga zvinhu zvake nenguva. Haazopindi muzvirongwa izvi asina chaakabata. Saka dambudziko ratiri kuona nderekuti urongwa hwehurumende hwakanaka, asi panguva yahwauya hazvisi kunyatsoti gejegejye nemarongere emurimi kana kuti neurongwa hwekurima. Mapurogiramu akaita seiwaya anomhanyirwa nevanhu vakawanda. Pane maprocesses anoda kuteedzwa zvinobatanidza nyaya yemapepa anoda kunyorwa, mahofisi anoda kushanyirwa kuti ungonzwisisa, wozoshanya futi ikoko uchindoita zvakatanangurwa kuti utevedzere. Hazviitike nezuva rimwe chete. Kufamba kwemuZimbabwe kwakudhura. Mahofisi acho nemabhanga acho haasi padyo napadyo kuti zvinhu zvinoitika kumurimi zvakanyoreka. Saka rinotori dambudziko rimwe riripo iroro, nokuti vanhu vari kurasikirwa nemari pakufamba, vorasikirwa netaimu kana kuti nenguva vachifambira zvese izvi.
Kouyawo nyaya yezvekurimisa, tinoona vamwe vanorima nematarakita vanenge vachida dhiziri, kwoitawo vamwe vanorima nemombe kana nemadhongi. Tiri kunzwawo kuti kune dambudzikowo zvakare riri kuti zvimwe zvipfuwo zviri kufa munzvimbo dzakasiyana siyana. Zvii zvamungataura pamusoro pedambudziko iri?
Dambudziko iri riripo uye harina kutanga zvaro nhasi, asi gore rino rakati nyanyi kuoma pakuti yatinoti draft pawo pachirungu yayo. Ikavhiringwa mombe idzodzo dzinoshanda pabasa remumunda dzikafa nezvirwere, zvareva kuti murimi akamurirwa zvinomubatsira. Mafuta ekurimisa kune vane matrekita kana vanoda kuhaya ari kudhura, uyezve haasi kuwanika nyore. Saka zvese izvi zviri kungoomera murimi.
Shoko ramungasiyira varimi vakateerera pane inongova?
Varimi mumwe nemumwe ngaabate zvinobatika nguva iyoyo. Tisamanikidzire kuita zvetisingakwanisi kuzoriritira mwaka wese. Mukawakwanisa kutenga fertilizer inokwana hekte, chishandisai mbeu yepahekte kwete kukudza kudza munda, nekuti munozviwanzira sora, munozviwanzira basa ramusingagoni kuzowana gohwo rinoenderana neizvozvo. Asi ngatirambei takangosimba, nekuti kurima ndiko kunosimudza nyika yedu.
Maita basa zvikuru vaTevera, tinotenda zvikuru.
Tatenda mukoma Jonga.
Manga makateerera kumukuru werimwe remasangano evarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaJeremiah Tevera muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Tombotarisa zvabuda mimitambo yenhabvu nhasi. FC Platinum 0 Highlanders 0. Ngezi Platinum 0 Chapungu 0. Chicken in 1 Wange 1. Tel 1 1 Triangle 0. Herendals 2 Mushowane Star 0. Nayo zvabva kumitambo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wola mgela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 16 kulwezi 2019 uKibs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bayakhala ngomongameli Emmerson Mnangagwa osefikisa phose iminyaka emibili ebusa.
Mnangagwa izano lokhu angenayo akulalutho lushintshileyo, utshintshe emlonyeni. Hhayi emlonyeni, sibile ngakutshela konke, uvuka uthuthu uyele ekhaya, but isimo yiso esiza kuphumisa.
Kodwa amalunga ebandla leZANU PF athi kumele uZulu abekezele.
Asifuni ukumnika ithanga. Ithiwe zincane kakhulu ukuthi ngabe sithi kona sithi ngabona umahluko omkhulu baba. Amathiwe nganakho ngalona, Rome was not built in one day.
Ubikwa ukuthi icele leZANU PF elibizwa ngokuthi iGeneration 40 selilungiselela ukuncintisa uhulumende kaMnangagwa.
IZANU PF ekhona kunodisposition ayesabi i-40 azi ngathi ayesabi ukuthola kancane.
Iba indlala isithwa lesenzima abantu emathebeleni South. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abantu abaningi bakhala ngomongameli Emmerson Mnangagwa osefikisa phose iminyaka emibili ebusa ilizwe leZimbabwe.
Mhlaka 16 kulwezi ngomnyaka ka-2017 ibandla leZANU PF abalwa impi yenkululeko. Ibutho labantu abanengi babefuna ukuthi owayengumongameli ngaleso sikhathi uRobert Mugabe athiye umsebenzi. Wayesegonjolozelwe libutho uMugabe kodwa esithi kayindawo. Wagcina esuka embusweni owangenake esikhundleni leso kwaba ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Wathembisa ukuthi uzaguqula okunengi okwakusenzakala elizweni. Abantu abaningi bathi uMnangagwa kenzi kahle. Omunye wabalombono lo uNkosazana Sikhathele Nyathi osehlala kwele Botswana.
Mnangagwa izano lokhu angenayo akulalutho lushintshileyo, utshintshe emlonyeni. Hhayi emlonyeni, sibile ngakutshela konke, uvuka uthuthu uyele ekhaya, but isimo yiso esiza kuphendukisa. Bona ngani sisapota kakhulu amabandla aphikisayo singaphandle and singayi ukuyavota, so lokhu kube sokusidlisa ngoba abantu abasekhaya noma lungakuxoxa labo bakutshela ukuthi bona babona ku-right ngoba anti phela babe bevuka bezidlalela ekhaya. Angitsho ukuthi bonke bayasapota, but abanye bangkhona bakutshela ukuthi ku-right ngoba phela nxa ngivuka ekhaya ngizidlalele ngizigwejisele igrosali every month ibuya ngisidla. Sasa futhi ngivuka ngizothela umlilo igrosali ibuya ngizidlela. Angiboni inkinga ukuthi ngingaze ntshone sithi hayi kubi, angiyiboni sibili problem yangkhona. So ngokubona kwami asizame nini. Wena ngani singayenze inye plan engcono yokuthi ngoba abanye uyavota bayehlulwa imali. Abantu bayehlulwa zimali uhambe ekhaya siyavota. Abanye njalo bayehlulwa ngamaphepha. So lanxa singacela nje ukuthi abakwanisayo ukusicelela ukuthi abasemazweni akhatshana njenge-Europe bavote bekhona ngale. Kwenze ukuthi sibone ukuthi okuzayo okuye siyehlulayo sibili kahle kahle kuyini. Because ngibona ngani into eyehluleyo kathi emavotini la esidlulekiwe ukuvota ku-Facebook singayi uyavota ekhaya.
Imibono yakhe isekelwa ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa.
Umongameli uEmmerson Mnangagwa usebe esikhundleni sombuso
ukeminyaka phose ibe mbili wenza izithembiso ezimbalo uthi yena uzalalela uZulu lokuguqula impilo yabantu wathi yena iZimbabwe ilungele osoma business ivulekile kodwa namhlanje nxa sikhuluma ama factory aluke valiwe imisebenzi hathi kayibona amaphepha ndaba nemisakazo kwaZulu kulokhe kusezandleni zezanu PF amalungelo akaZulu ayabhidlizwa abatshengiselwayo kumbe ngapha bayabotshwa bayadutshulwa kumbe ukuxotshwa emsebenzini njengamadokotela kanti phoke umbuso omutsha ungaphi
umnumzana Dan Moyo okubandla le-MDC elikhokhelwa nguNkosazana Dokozani Khuphe ulemibono efanayo
umongameli welizwe leZimbabwe umnumzana Emmerson Ndambudzo Mnangagwa akalalo ulwazi noma icebo lokuthi athuthukise isizwe seZimbabwe kusukela ekuhluthuneni kwakhe umbuso ngo-2017 lapho athumela khona amasosha ukuthi akhiphe uRobert Gabriel Mugabe ayikho nje into esesiyibonile aseyenzile o esingathi ulolwazi lokuyenza engatshintsha isimo seZimbabwe
abanye abanjengomnumzana Collins Banda bathi kungcono uhulumende kaMnangagwa akhulumisane lamabandla aphikisayo ukwenzela ukuthi kulungiswe okuhluphayo eZimbabwe uSibanda uyakhala kakhulu ngesimo somnotho elizweni leZimbabwe lokunye okuchiyeneyo
indaba yombusazwe ayisiyo indaba yokuthi kuthiwe ngiyami ngedwa iyashewa iyanikwana kunikwana amacebo ngoba icebeni lalo engxeka isilo lila muntu oseceleni kwami la so siyahlala ndawonye njengabantwana bekhaya sibone ukuthi lokho esifanele sikwenze sikwenza hlanganisa amakhanda sivumelane phela kukatekile ukuthi kusibe lokuthula ukuthula okukhona asithi ukuthula lokho okubandezelweyo okwenkani ukuthula kufanele kubuye nje okwemvelo ukuthi sisuthisekile siyathuseka ngombuso okhona siyasuthiseka ngalokho esiyikho khona kathesi uyankhola ukuthi lo muntu sibangathi ukuthi uyasuthiseka
kodwa ke umnumzana Joseph Juma webandla leZANU PF uthi abantu kumele babekezele
asifuni ukumnika ithanga ithiwe zincane kakhulu ukuthi ngabe sithi khona sesithi ngabona umehluko omkhulu baba amathiwe nganakho ngalona Rome was not built in one day kulula ukudiliza indlela baba kaphek kodwa singathi akuyaphe imithe futhi siyazi zathatha isikhathi eside asibelezeleni sinyamezele
akwaziyo ukuthi uhulumende kaMnangagwa uzavuselela umnotho welizwe leZimbabwe okhanya usuguqa ngamadolo abadala bathi sizayicela isivuthiwe
yesike singena kolunye udaba khona manje ibandla leZANU PF lithi akumelanga uZulu asekele amalunga ecele lebandla leli awe-Generation 40 okhanya engani asevuselela ukuthatha umbuso welizwe leZimbabwe Omunye walabo abakucele leli umnumzana Sevia Kasukwere kubikwa ukuthi ufuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli oluzayo. Abasekela uKasukwere basebenzisa ubulembu beTwitter ukuthi bakhankase ngaphansi kwesihloko esithi hashtag Tyson wabantu. UKasukwere walile ukukhuluma ngodaba lolu. Kasenelisanga njalo ukukhuluma labanye bakhe abagoqela uSikamfundo uJonathan Moyo lomnumzana Patrick Juwao Ababaleka eZimbabwe ngomnyaka ka-2017, ibutho lisusa owayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe esikhundleni. Ibutho lalithe uKasukwere lamalunga e-Generation 40 yiwo ayesebusa eZimbabwe hashi umongameli Robert Mugabe wayesegugile. Ibutho lathi abantu laba babesenza ukuganga okumangalisayo. Ngaleso sikhathi kukhanya engani babefuna ukuthi umnumzana Sydney Sekeramai athathe isikhundla sikaMugabe. Isikhulumeli sebandla leZANU PF umnumzana Simon Khaya Moyo usanda kwethula umbiko othi iGeneration 40 yisitha sikaZulu. Kambe kutshoni lokhu? Ukuze sizokunenga sixoxe lomnumzana Malaki Nkomo webandla leZANU PF.
iZANU PF ekhona kunye ayesazi i-40 ngathi ayesazi ngitshona kancane. but amazwana abekhithwe isikhulumeni sebandazini bethu ubaba uSK Moyo ngikubana atshengisa abantu ukuthi laba abantu angabe bekuzama khona ngokwakho akusebenzi ngoba izolo yibo abantu abaphambanise ukusebenza okuningi sikhangela ngemisebenzi yabo sekuma-ministry yibo abantu abayenze ilizwe labanzima ngaleyo ndlela yikho akutsho ukuthi laba bantu bayisitha sabantu kungazi ukuthi khona iZANU PF ekhona kathesi ekhokhelwa ubaba u-Edwin Nangagwa iyabesaba sikhulumele ukuthi kuwenza kwabo yikho esithi esingathi bayizitha zabantu.
Kodwa siyabona ukuthi phela kwele Zimbabwe umuntu lelungelo lokuthi ayenza okufunayo nxa efuna ukuthi ancintise ukhetho letho zinjalo. So manje-ke i-G40 iyabivinjelwani kulapho?
Hayi sikuthi iyavinjwa kodwa sikhane nemthi yibo phela abantu kade bekuzanu phefu yayizolo yibo futhi njalo abantu abenza ukuthi ilizwe libe lobunzima lobe simkhangelelile njalo zikhangele ukuthi bona bathe besezikhundleni bebezama yiphi imizamo yokubana bakhiphe abanye abantu kusukela abantu abakuhulumende sikhangele futhi njalo labantu abasebandleni indlela kade beyibakhipha ngayo yikho okusuke kwaphambanisa ngaleyo ndlela thina siwabona ungani vele kobesilwa ngendlela engazi ukuthi khona bona balwela abantu but balwela ezabo izikhundla ekade belazo ngayizolo.
Kodwa-ke nxa sesikhangela kuyiwa phambilini siyabona ukuthi abantu ababeku-G40 lalaba ababusa lamhlanje bayafanana nje akula mehluko nxa abantu bekhuluma akunjalo-ke baba Inkomo.
Hayi akunjalo iqiniso likhona ukuthi nje anti abantu lapha ufuna ukungena singathi ukungene singabe sikwenze embusweni singaphansi kwababa uyidini nakaza singene kunabantu abayisinezitha eziningi kakhulu ezenzela ukubana ukuthi babone ukuthi ongabe kufanele ukuthi kuthengiseke ebantwini ukuthi ubaba umnankazi uyenelisa bona babe funa ukuthi kungakhanyi ukuthi kuyaphumelela ngezinye indlela singathi vele badikela okuningi phambi kwendlela ekababa uyidini nakaza kodwa esitsho ukuthi upresident nebandla lezamkelo sizaphumelela kuphela noba kunokunzima okunjani.
Pho-ke manje njengoba kusokuthiwa laba izitha zabantu abasoze abantu be-G40 bechaywe ngabanye abantu?
Hayi ibandla lezamu P_F alikhuthazi ukuchaya abantu lokuba nje ukusenzela abantu ukuthi singabalandeli kuphela nje hhayi kwakuchaya kapotiwatabo akithi umuntu lelungelo lokuthi ayenza ukuchaya sebesesikwenzela ukubuthengisela abantu ukuthi hhayi laba bantu abayi-G40 laba ngabantu labana abayizitha likhumbula ukuthi izolo benzeni lokuhlukulumeza kade bekwenza abantu izolo phambi kwabantu phambi kwamarani zade ebizwa laphana kuthiwa ama-interface zadlala singakhala ukuthi abantu bade bedistra njani ngaleyo ndlela nama-ministries zadezanwa njani yikho kuphekadinesi ukutshoyo asitho ukuthi bangaitshaka kumbuthweni izanu pefu libandla elingakholelwa ekutshayeni abantu ayisikho lokho.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla lezanu pefu sixoxe laye esefilaphosi esabelweni seMatheweni South.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampawa fube mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe.
Okwamanje sike sikhangele okwenzakala ezabelweni. Izakhamizi zezansi emandebeleni zithi zibhekane nendlala embi njalo umumbu esezuthola ovela kuhulumende uphehliwe. Izifuyo lazo siqhubekela phambili zisifa ngenxa yendlala. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi eziqoqelazo zithi umangoyisela leziko emakhaya ngoba zingenelisi ukuthenga ukudla ezitolo ngenxa yentengo ephezulu kuthi umumbu eziwuthola phansi kohlelo lukahulumende uphehliwe. Unkosikazi Athalia Ndlovu isakhamuzi seNtebe uthi basala lo mumbu omlutshwane ngemva kokulahla ophehliweyo ongeneliyo uqeda inyanga eyodwa.
Indlala inkulu kakhulu lo nyaka akula nto erayithi abantu nezifuyo konke kuyafanana loba la ehulumende ezama ukuletha okuwamangamasakalokho komumbu kubuya kugcwele idoti vele kokuthi uyakhipha amagogo kwamabili kuphela kunzima sibili indlala yelo nyaka sibili. Hayi
amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Maki Moyo isakhamuzi semawane oleminyaka okuzalwe ngamathumi ayisikhombisa lantathu othi phezu kokuba umumbu phehliwe bathola nzima ukubhadala indleko zokuthwala lowo mumbu.
Iyamangalisa indlala imbi kakhulu ngoba vele kasilalutho kusukela noma benalala siwahola amanye siwahola ebolile siwa kipe sipepe si uye susi kukukeli lote kinye ronke amave lonke volili ngoba ngaya unge la mali isaka lako lia tatani pomu ya manje mnangu ngukoko nje ya itatanga
umamo kizelele wati ngapandle kotubo logu utla babhekane njalo lo dubo lokusulela kwamanzi esigabeni sabo
ukuthi singathi siphila kuhle emaphandleni hayi ngoba le damu amanzi esiwanathayo idlana le rusi siwakhephe edamu phakathi edamu phakathi edamu kanye lezi bayenza imithombo kunathi sinkomo banathi sile mbuzi sibe lathi sesikhelela ingathi siphalapha egaveli eseruseli avela kula buhle mawane lapha ngoba noma sikhangelisa zokuthoka imifile ngendlala
izifuyo kanye lenyamazana zendle lazo zibhekane lendlala kulesi sabelo ngenxa yokutshabalala kwamadlelo lokuzilela kwamanzi njalo sezedlula inkulungwane ezilithumi inkomo esezibuleyo indlala ezansi emandebeleni umnumzana Shepherd Ncube Ntepe uthi simo sendlela sibi lonyaka njalo sethenga isikuba ukuze ahlenge inkomo zakhe
drawuthi yalo nyaka inzima kakhulu ngiyazama ukuncedisa inkomo ukuzinika istock feed nokuzinika utshani hlanganisa utshani nge-stock feed namahlanga kwezele ukuthi zizame ukuthi zithole amandla lesawudu hhayi isimo sendlala sikhulu kakhulu vele lo nyaka esayidini lezifuyo ngobuningi vele zifile zivulwa lindlala la manzi ahlupha futhi
esine isakhamuzi sentepe umnumzana Collins Banda uthi kuyadingeka ukuthi izakhamizi zithole imfundiso yokulondoloza imvelo ikakhulu ngalesi sikhathi sokuguquka komkhathi ese-climate change ukuze kwenqatshelwe indlala
kalesi kunje seyizulu lingani enye imbangela nje ukuthi i-deforestation eyenzakalayo inkulu kakhulu ukungcola ukwenzakala phandle lapho esingathi i-pollution kukhulu kakhulu kusilamaplastiki ongawabona lapha utshaya luvale ukuthi njengoba egqibeleka phansi ama-pastures lokwenza singathi amadlelo ezifuyo zethu ayaphela ngoba lapho kugqibela khona amaplastiki onke lawa kusoze kube khona okuza kumila futhi
ukhansila kawa-13 umnumzana Miklas Ndlovu uthi ngenxa yokuthi uhulumende kala mali yokusungula inhlelo zokuphathisa zulu emaphandleni iningi lezakhamizi selisungule inhlelo zokusigebhela imigodi yamanzi
sengilolunye uhlelo njengokhansela endlwenzayo ngikhulumisana nezakhamizi ukuthi zizibonele ukuthi zigebhe imigodi so far ngithe ngilaphana ema-11 ngeviki ephelileyo ngathola abangale khona line bathe bala imbuzi imize ngu-34 bathi bafuna ukuzithengisa bagebhe imigodi yabo abalaphana ehangwa bathi bona bayacontribute ama-R1,000 each imize ngu-27
esethula uluhlu lokubuthaniswa lokusetshenziswa kwemali kahulumende ibhajethi ka-2020 ngolwesine umphathintambo ezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ukuthi uzakhupha izigidi ezedlula ikhulu zamadola 128 million ezasetshenziswa ukwakha idamu le-Causeway elikhangelelwe ukuthi liqede udubo lwamanzi emaphandleni eGwanda uphinde wathi uzasebenzisa ibhiliyoni elilodwa lamadola ukudingela uzulu ukudla elizweni lonke jikelele ngoba iningi libhekane lendlala izulu liqalile ukuna kuleviki endaweni ezithiyeneyo osekulethe ithemba kuzakhamizi ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseNtebe
Sonke isikhathi abasifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Dorcas Sibanda, ilunga ledale lephalamende ekubandla le-MDC, njalo ekukomithi yaleli dale ebona ngenhlelo zemali i-Finance Committee. Sicobongula umnotho welizwe.
Ngiyabonga kakhulu. Siyakhumbula ukuthi sizivukisa from 1980 saba le mali esasithi ngethi currency from 1980 to 2009 konapho sifika ukuthi sifike ku 2009 yayilokho iyengezwa ukuthi kathe sisokuso ukuprint ama $50 kathe sokuprint ama $100 sokuprint ama $500 sokuprint ama $1,000 kwaze kwacela ukuthi ungasakwanisi lokuwabala ama zero akhona sokungama quintillion
kwatshintshani akula into yatshintshayo. Okwayenzakalayo yikuthi lawo maquintrilioni lalabantu ababesithi sesevile ipension sikhuluma nje sebengabantu abahluphekayo abaselalutho abaselalutho lokubamba nalabantu abanye abathengisa inkomo besithi wethi ngithenga inkomo yami izangigcina kusasa izangigcinela labazukulu labantu abami abaselalutho lokubamba pho kathesi sesilungise enye icurrency kumele sikhangele imbali imbali iqakathekile ngeke siyibalekele iZimbabwe uhulumende lo khona uhlala esithi sengilungise inyi currency sengilungise inyi dollar esenza ama worthless currency sike sasizakala sesisebenzisa iUS dollar sesisebenzisa iRand sesisebenzisa iBotswana pula lokuthi bakusitophelani khona good news so bazathi khathe sokulungise inye sisuke kuzim dollar saya ku bond note saya kuma quintrillion nayo lawo saya khathe sokuma RTGS kakuthi parties ilizwe nxa lisiba le currency lisiba le mali asike khangela umzekeliso wamaRand iRand lokhu ngazalwayo mina ngalifici iRand likhona khathe sezweni lomzukulu angaze ngizwe ukuthi alitshintshiwe kumbe lizivuke selingama quintrillion lilokho lithenga ngendlela elithenga ngayo mina kususela ngizalo iRand lokho liqinisa kanti ethu le hlala itshintshwa isekelwa ngani imali phela kumele ibe lolutho elisekelayo eliyabe lithengiswa kumbe izinto eziphuma phandle zithengiswa ziletha elizweni i-foreign currency ukwenzela ukuthi ethu i-currency layo ihlale iqinile thina silani esikuthengisayo ukuze ayenze izidola leyo ihlale iqinile iZimbabwe yonke jikelele
khona ukuswelakala kwemali lokhu kuphatha njani abantu ezigabeni zabo nxa lifika kuma-constituencies enu lapho abantu bahlezi njani
ngikhuluma kunje i-disaster sihloko sami ngikhuluma kunje ngikhangela lawo nokuthi ngama-child headed families ngikhangele lalo ugogo osetshiyelwe abazukulu not etshiyelwe abazukulu ngoba abantu bayegoli etshiyelwe abazukulu ngoba sebebhubhile abantwana abazukulu sebeselele ugogo ugogo kalaplani ugogo ungakhala ipension yakhe uhola kumbe $20 i-RTGS leyo umthovo uyimalini ukuthi ahambe eyithatha ithukele iyimalini impuphu iyimalini singakhuluma khangela kuma-constituencies kuyesabeka okunokumangalisayo lalaba ababenayo imali yakhona ivuke khathesi layo kayisathengi lutho noma kade ugcinile usithi hhayi mina senza sebenzisa imali yami sengikuphenshini kayisathengi lutho sikhangele lo hulumende wakhona akula action ayithathayo kumbe mhlawumbe kabakwazi kumbe mhlawumbe kabangeni ebantwini ukuthi babone ukuthi abantu bahlezi njani kuma-constituencies lapha bona babe lokho begijima lezi moto behamba up and down bengaxoxisani labantu ukuthi babone otherwise yi-disaster kuyesabeka okwenzakalayo la elizweni abantu kabasela lutho abantu sebexakile nothi ukuxaka kokuthi futhi ube nomzimba omncane but ukuxaka kokuthi uyaswela lokuthi udleni abantwana bazabe belokho bekhala and ikakhulu abadubeka kakhulu ngabomama ngoba umntwana uyabe ekhalela umama ukuthi mina ngizawudlani sabhekana nemali zama-school fees sifuna ukuthi abantwana bethu bagqoke sifuna amanzi sifuna amagesi konke khona kukwesi sikhathi sithole nemali yokuthi sibhadale
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Dorcas Sibanda ilunga ledale lephalamende ekubandla le-MTC njalo ekukhomithi yaleli dale ebona ngenhlelo zemali asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu-ke sithandekile Mhlanga sike singene-ke khona manje kuhlelo liphuma le ndaba lishone le ndaba silo Chris Gande.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshone le ndaba igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo ntombazana odabuka eZimbabwe kodwa ehlala eSouth Africa lapho asecula khona ingoma ezimnandi.
Ubani lo futhi yakwabani lo msizwa wase wayithatha inhliziyo yami bo
ubingelela balaleli na balandeli ubingelela yengulati
ungasitshela ukuthi udabuka kuphi njalo usulesikhathi esinganani uhlala eGoli
ngiphuma kwelaseZimbabwe esigabeni seKezi eLubango. Well, ngicabanga sengileminyaka elishumi lanye ngikwele South Africa.
Siyazi ukuba ubucula umculo kamaskandi kodwa ukhanya ngani usuguqulile lapho usuyehlukile uhamba njani?
Okay, angeke ngithi ngawuyeka umaskandi, ake ngiyibeke kanje. Namanje ngisawucula umculo kamaskandi, akulanto engayitshintshayo. Ngingathi ngibamba zandla zombili umaskandi ne-afropop.
Ingoma zakho osuzethulile zingaki njalo zikhona oziphekayo na njengoba sesilanda ikhefu leChristmas?
Nginengoma engikhiphile manje ethi inyama yembongolo. Ngisapheka njalo ezinye ukuze ngigcwalise idlalade lami le afropop.
Akusitheleke ngamafitshane ngengoma yakho entsha le ukuthi wayiloba kutheni njalo kujongeni?
Okay. Ingoma le sinyama yembongolo the time ngiyibhala yazi bengikhumbula kudala amatshe osancwebeka bekuwumdlalo ebesithanda ukuwudlala kakhulu sisakhula. Yayithi nyama yembongolo khetha omthandayo. So ngithe ma ngena estudio ngabona-ke kungcono ukuba ngicule kwalowo mdlalo lowo ngoba wasemandulo usikhumbuza kudala plus futhi kunothando, ingoma yothando. So ngakubona futhi ukuba into ezothakazelelwa yintsha futhi nabadala. So ya yeah, ngicabanga ukuthi sizatho ukuthi ngibhale le ngoma leyo. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga Mandlovu, sikufisela inhlanhla kuhambo lwakho lwezomculo.
Sikesiboneke ngamafutshane kwezemidlalo yekasikilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Iqembu le-Highlanders libe nguthiki lobhanqa 0-0 lile-FC Platinum. Kweminye imidlalo efanayo, Tel 1-2 Triangle United 0, Chicken Inn 1 Wange 1 Herentals 2 Mushoani Stars 0, Ngezi Platinum 0 Chapungu 0. Sizangakehlukane wothi sikhangeleke indaba ebezikhokhela namhlanje abantu bayakhala ngomongameli Emmerson Mnangagwa osefikisa phose iminyaka emibili ebusa. Kodwa amalunga ebandla leZANU-PF athi kumele uZulu abekezele. Kubikwa ukuthi icele leZANU-PF elibizwa ngokuthi iGeneration 40 selilungiselela ukuncintisa ukhetho oluzayo. Abantu abaningi bakhala kakhulu ngendlala eMatholini South. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje. Wolivalelisayo ngugibs dube ngisithi asidibaneni ngesikhathi esifanayo kusasa.